matambudziko ese ari kuita muno muafrica aifanirwa kutanga akatariswa neau nekuti ndo basa vaifanirwa kuita mubatanidzwa wavo unovapa kodzero yekuti vaone matambudziko arimo kwese kunoitika mhirizhonga muri muafrica vanofanirwa kunga vachidi vachionekwa vachiona zvekuita zvekuti manyaya dzinonesa mukatarisa kunana Nigeria, mukatarisa kunana Somalia, mukatarisa kunana Nairobi, mukatarisa muZimbabwe dzese izvi hazifaniri kupindirwa nenyika dzekunze kunana America kana kunana Britain. Ivo ndo vanofanirwa kutanga vachitarisa nyaya dzemuafrica mavo kuti chii chiri kuitika uyezve tozvigadzirisa sei.
Ko SADC inenge ichikwanawo papi?
SADC is part of AU. It's just that we are in the southern region. You know how we are divided. Kune SADC, kune South Africa. SADC inokwana pamusala pekuti ndo vari padhuze nesu, ndo vavakidzani nesu, ndo vanoona nhamo yedu kana tikafa nenzara tikachema, ndo vanofanirwa kutanga kunzwa. Naizvozvo kana pakaitika mhirizhonga, SADC ndo inofanirwa kutanga kuziva kuti kwaita mhirizhonga. SADC yobva kuenda kuAU.